panguva dzesarudzo dunhu iri rinozikanwa richipisa kubva nyika ichiwana kuzvitonga apo vanoita nezvematongero enyika vanonetsana kuti vapinde pazvigaro masvingo inozikanwa nekunetsana kwevanokwikwidzana nedzimwe nguva kuchizoita mhirizhonga yakakura kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere dunhu iri ragara richitorwa nezanupf musarudzo asi izvi zvakachinja muna 2008 apo mdct yakatora zvigaro 14 musarudzo dzenhengo dzeparamende nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavafira zvovo vanoti masvingo idunhu rine mutauro panyaya dzesarudzo kubva nyika ichisungunuka nenyaya dzemakakatanwa
ndingati history yemaelections mumasvingo kubva 1980 kana even muliberation struggle inotarisa kuti masvingo yaisapota liberation struggle zvikuru gore ra 1980 mumasvingo makahwinwa nezanupf zvikuru and so kubva 1980 zanupf yaihwina asi chiri clear mumasvingo ndechekuti mapolitician kumasvingo haana kubatana division yanga yagara iri kubva 1980 vachitambiswa nhova namazezuru ekumusoro uko vana mugabe vachitungamirwa navanhu vasinganyatsoona saka tikaona pakauya opposition yakauyawo haina kunyanya kuita emarked inroad my elections but yakahwina zvino mutsindo kuna nabikita nemumasvingo urban but pakazonyanya kuhwina zvikuru i-2008 pakawanikwa 14 seats neopposition out of 26 seats. I think that was the height of MDC in terms of yekuhwina masitsi mumasvingo.
Asi mutsarudzo dzakazotevera muna 2013 ZANU-PF yakadzoka nesimba ikatora zvigaro zvose 26 izvo zvakaita kuti MDC isare yakabata pasi. Vamwe vanongora nezvematongero enyika vanoti kunyange hazvo ZANU-PF iri iyo yakakunda pasarudzo dzakapfuura mapato anopikisa ane mukana wekudzosa zvigaro izvi akapinda akabatana sezvo ZANU-PF mune kunetsana. Vazvovo vanoti kunyange hazvo MDCT yakakundwa muna 2013 gore rino ine chiedza chikukunda ikaita mubatanidzo wakasimba sezvo ZANU-PF yakapatsanuka sezvakabuda pasozi dzayo dzekusarudza vamiririri vayo.
MDC tiri kuona wayava neresurgence kana MDC ikakwanisa kubatana mamapolitical parties machances makuru zvikuru kwazvo mumasvingo tichiona kuti vakuru vakuru vanoexpekta kuti vangadero variwo vakahwina vakaluza mumasvingo saka kune chiedza mumasvingo asi sezvamunongozivawo zvinodawo kuti opposition iratidzewo kuti macandidates ayo ari sharp macandidates ayo haasi ayo kumanikidzira saka ndo panongonetsawo ipapo kuti selection yemacandidates isibudiwo zvakanaka zvinokwanisa kuafecta both ZANU-PF as well as MDC asi MDC ndo ine mukana mukuru tichitarisa kuti ZANU-PF yakapatsanurana tichitarisa kuti maprimary elections ezanupf kune vanhu vakawithdrawa kuna nachiredzi vachitsutsumwa kuti anga ane rigging process so chinongodiwa chete ndechekuti maelections ava free fair transparent and credible kana ari free fair transparent and credible ZANU-PF iri kuluza mugore rino MDC ichiwina zvikuru sei tichitarisa kupatsanurana kwakaita ZANU-PF G40 ichienda kuside and zvezvekare vana shumba vachidini vachiuyawo vachifomawo mamwe mapolitical parties asi at the same time MDC inofanira kuti ibatane namamwe mapolitical parties
asi vezanupf vanoti kunyange hazvo vakanetsana mumba mavo pasarudzo dzebato ravo vachabatana kana vakusangana nemamwe mapato vokunda zvakare musarudzo dzegore rino nhengo yezanupf ichakwikwidza masvingo eben vabenard taguma mazarire vanoti vanotarisira kutsvaira zvigaro zvose zveparamende mudunhu rose remasvingo sezvavakaita muna 2013
zvokutanga ndoda kutenda ini president wedu comrade Edim Nangarwa ne the way yavakaraita kuti tirun maelections edu ndikabudirira saka ini semaonero angu nesesapoti yatakawana ndiri kuona titora masits ese masvingo toda kuti idzokereko the new dispensation we are talking of creation of jobs mukada kuona the manifesto yatakabuda nayo inoratidza kuti toda kuunita Zimbabwe toda kuita fight corruption toda kuita develop and re-engage pamwe chete nokucreata majobs and ndo zvinongodiwa navanhu vemasvingo masvingo hatina majobs masvingo hatina zvakawanda saka zvese ndo zvatiri kuda tikangozviita I think I will work hard to make sure kuti masvingo ichaita one of the best cities in Zimbabwe
apawo mutauriri wemdct inotungamirwa navanelson chamisa masvingo vasimon pindu vanoti rwedo runo masamba akasiyana uye vanotarisa kukunda ZANU-PF zvine mutsindo
isusu seMDC tine chivimbo takasimba zvikuru migadziriro yataita kuti rino tinohwina sedza panyaya yekugadzirira kwedu pama primary elections. This week is the final week yekuti tichava final list yemacandidates edu. But my consensus, they are working very well in almost all the constituencies. People are sitting down and are agreeing. So by end of this week, we'll have completed my primary.
Mungwe muongororo zvematongerwo enyika anotaura akazvimiririra vamasimba gonese vanoti kunyange masvingo yakakosha munhoroondo dzenyika pasarudzo haina simba rekuchinja zvinobuda pasarudzo kuti rimwe ribato rikwanise kukunda munyika yose.
Svingo rine political significance nekudawo kuti ndo panobvasitare nyika, asi takatarisa sarudzo rinosara kumashure kana zvienza kuswa nemange matunhu. Pari zvino rine 591,408 vanhu vakanyoresa kuvhota kubva mu5,428,660 inova 10.9%, iye riri panumber 6 richitevera Harare, Midlands, Manyikaland, March West and March East. Pa2018 presidential election rakontributa 11.9% uye riri panumber 4. Saka chero zvazvo dunhu rakakosha, handiro ratingati rine deciding vote munational election.
Vagonese vanoti dunhu iri rine mutauro wakawanda uye mapato makuru eZANU-PF neMDC achakweshana zvakasimba panguva iyo mapato ayo aine vatungamiriri vatsva. Musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2013 vanhu vemudunhu remasvingo vanosvika 258,026 vakavhotera vaRobert Mugabe, uku 180,552 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai, uku 113,433 vakavhotera vaWashman Ncube. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti mutambo uri pakati pavamunangagwa navachamisa, asi kuvhota kwakaitwa muna 2013 kana kune chekuita musarudzo dzegore rino, vachamisa vakatarisana nemutoro mukuru kuti vakunde vamunangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika mudunhu remasvingo. Asi vamwe vanoti nekupatsanuka kwakaita ZANU-PF zvinhu zvinogona kunakira vachamisa, kunyange hazvo bato ravo rakapatsanukawo, uye vamwe vasiri kufara nemafambisiro akaitwa sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato resarudzo ravo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.